chikodzero chiri pachena mukoma blessing munoziviwai mi kuti vari pava havana kugadziwa nevano vezimbabwe havana kunasarudzo zvinozikamwa pasi rose zvinozikamwa munyika yose saka tigove kunobhabhatidza munasiriye naizvozvo mangwana vachange vachitawo mutangano wepolitibiro mumudhuri weparliament
vachibaya izvozvo zvingabatsira here kana makatotora mhiko dzekuti muri kuda kupinda mudare racho
pariamendi neexecutive zvakasiyana mukoma blessing munga moziziva muparliamendi takaenda ikoko zvamunoziva takahwina hongu isu mamp nemakanzera takahwina musarudzo dzakabiridzigwa zvine zvemhando yepamusoro zvokuti chero nemupamuri wamoziva kuti chisarudzo dzakabiridzigwa mukatarira kuna maHarare mabalot papers paakusina mukatarira nyika yose vanhu vefazi vaita inonzi command voting sabhuku voting chief voting mambo voting saka zvakabuda musarudzo hazvina kutaridza zvakabva kuvanhu naizvozvo isu tiri kupokana nokuti kurume aripo akazvigadza uyo haasiri iye mutungamiri wenyika yezimbabwe iye akasarudzaniswa zvezimbabwe naizvozvo hatigoni kuenda kunotonogara patigarira munhu asasarudzwa nevanhu saka vatanga havo vachiita musangano wavo wezanu p f vari mumudhuri weparamendi vachiita musangano wavo wepolitibhiro vari mudhuri weparamendi
saka matozivisa here mutauriri wedare iri kuti munenge musimo
hakuna mutemo unotaura tofanira kuzivisa ani kakuti ani izvova zvokuti waenda kuparamende wanoenda kuparamende hapana mutemo unoti naenda kwati nhasi rega isu tiri kubwisana neunohondo huoko nekuti vana vezimbabwe vanda sarudzo riri pachena sarudzo zvisina kumbunyikidzwa ipapo tiri kiriye saka tiri kuzinaurira nehongo zvinovapo dzokutaura kuti munyika muve nesarudzo riri pachena